Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 27, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa ichi chiri kuonekwawo izvozvi, endai paFacebook page redu pavoashona.com. Munokwanisawo kutitumira zvamunofunga maererano nesarudzo dzemusi wa30 chikunguru papage redu irori. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ZANU-PF yakuisa nguva ino vakupa vanhu fertilizer, vakupa vanhu mbeu zvisati zvakamboitika. Tatarisana namazuva mashoma okuti tiinde kusarudzo.
Mapato anopikisa ari kuchema nerekuti ZANU-PF iri kushandisa mbeu nefertilizer senzira yekukwezva vanhu kuti varivhotere musarudzo.
Kuno tinenge tichikoka hama neshamwari kuti uyai tisimbise vamwe vedu kumusha, kuti nguva ino yakakosha kuti munhu wese akanyorisa kuvhota ngaende andorakidzira simba rake.
Nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dziri kuungana mangwana muWashington DC dzichiratidzira pamuzinda weZimbabwe senzira yekukurudzira vose vari kumusha kuti vaende kunovhota. Vanhu vakawanda vari kubvunza mbvunzo yekuti mamwe mapato madiki nevanhu vakazvimirira vega vacharamba vachiita zvematongerwo enyika here kana sarudzo dzapera. Muchanzwawo kune mumwe weavo vari kukwikwidza musarudzo iyi, amai Winnie Kanguni veMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisawo chema-chema nerekuti ZANU-PF iri kushandisa mbeu nefertilizer senzira yekukwezva vanhu kuti vavhotere musarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vavo vari kukwikwidza vari mubatanidzo wePeople's Rainbow Coalition vanoti ZANU-PF iri kuendesa marori azere mbeu nefertilizer kumaruva ichinopa vanhu munguva ino yegadziriro yesarudzo.
Zvakuitika mukati memawadzi mumarural areas ndechekuti icho ZANU-PF yakuisa nguva ino vakupa vanhu fertilizer, vakupa vanhu mbeu zvisati zvakamboitika. Tatarisana namazuva mashoma okuti tiinde kusarudzo. Izvi zvega zvinoratidza kuti inzira yokuba, inzira yokutenga nayo mavhotsi. Zvinoratidza kuti izvo election haingagoni kuva free, fair and credible kana umwe munhu achiita mavhotsi okutenga. Vanhu vese nekuda kwenzara iriko vanotobva vamanyira kuti vawane chingagona kuti vawane mupindutso.
Sazvigaro vemadzimai mudunhu remasvingo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Nyaradzai Mago vanotiwo vari kusangana nemarori zuva nezuva pavari kukambena kumaruva akaita seGutu, Zaka, Chiredzi, Chivi pamwe chete neMwenezi.
Hongu izvozvo tinozviona, pane marori atakatosangana nawo achipa vanhu mainputs nevamwe vaipuwa mazambia chichi, asi siti vanhu tikurega vachitora marori wavo abva vapuwa mazambia nemainputs. So zvinosvika totaura nevanhu vachiona kuti no, zvinhu ngavagamuchire ndizvo vari kuzvipuwa nehurumende yavo, asi kana vozonovhoto pokuvhotera vanopaziva.
Nhengo yeNational Patriotic Front vaRocky Kamuzonda vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yeZANU-PF yatotanga kare kupa vanhu mbeu iyo nguva yekurima ichiri kure. Vanoti zviri kuitwa neZANU-PF inzira yekuti iwane vanhu vachaivhotera izvo zvisingabvumidzwi nemutemo.
Nyaya yemai yekudistribution of inputs panguva yekuti tanangana nesarudzo inyaya yekutenga vhoti kubva kuvanhu. Isusu tiri kuti ZANU-PF yaiziva kuti mainputs anofanira kuuya kuvarimi muna October, August ndopanotanga kurima varimi. Why is it now wakupachi mainputs iwo izvozvi? Inyaya yekuti election waona kuti vanokundikana, vanodyiwa nevafana vechidiki, saka varikuda kurana mainputs iwo very fast so that munhu anga achida kuvhotera opposition akutomanikidzwa by those things anenge apiwa zvidoko doko izvozvo zvemainputs kuti avhotere ZANU-PF.
Asi sachigaro weZANU-PF vaEzra chadzamira varamba mashoko aya vachiti hurumende yagara ichibatsira vagari vekumaruwa nembeu gore roga roga. Vatiwo mapato anopikisa ari kuchema nhando nekuti vari kuona kuti vanokundwa musarudzo, saka vave kutsvaga kuda kuwanda nenyaya dzenhando. Asi nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu remasungo Human Rights Trust muzare Esther Chimanikire vanoti mashoko ari kubuda ndeyechokwadi uye ZANU-PF iri kutyora mutemo wesarudzo nekugovera vanhu mbeu nemafertilizer apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Haistoona kuti vote buying chinhu pamutemo chisingabvumirwe. And kana tava kushandisa maresources enyika akafanana ne agricultural inputs tichimapa parali, zvinhu zvisina kufanira nekuti maresources ari kumisuzwa. They are being misdirected kune zvaanga achifanira kunge achiita, because anofanira kupiwa kuvarimi vari kutorima vachiproducera chibage nyika, kwete kuvanhu vekuti anogonongobva ipapo parari achitotengesawo kune umwewo munhu ari kutoewo gadheni yake.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti kushandisa mari nezvimwe zvinhu mukukwezva rutsigiro yagara iri tsika yeZANU-PF munguva dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramu.
Nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dziri kuungana mangwana muWashington DC dzichiratidzira pamuzinda weZimbabwe senzira yekukurudzira vose vari kumusha kuti vaende kunovhota neuwandu hwavo hwose nemusi wemuvhuro. Urongwa uhu hunotanga na10 mangwanani kusvika na3 dzemasikati. Murongi wemisangano yeMDC USA vaNick Mada vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanovimba kuti vari kumusha vachavhota murunyararo.
Tinenge takanangana nekusimbisa kana kuti kukurudzira vamwe vedu vatakamira navo vari kuZimbabwe kutaura veMDC Alliance under leader Nelson Chamisa kuti vasumuke vabude mudzimba vese vaende kundovhota, vaende kundoragidza kodzero dzavo. Ndo chinangwa chikuru chatinacho kuno kuti nenge tichikoka hama neshamwari kuti uyai tisimbise vamwe vedu kumusha, kuti nguva ino yakakosha kuti munhu wese akanyorisa kuvhota ngaende andoragidzira simba rake rekuva chizvarwa chenyika yeZimbabwe nekuvhota kuti vasarudze mutungamiriri anokwanisa kuvamiririra.
Sei muchiitira ratidziro iyi kuZimbabwean Embassy?
Zimbabwean Embassy musha wedu semaZimbabweans. Ndakanzwa vanhu vakawanda vamwe vachikwanisa kunge vachibvunza kuti sei muchienda ikoko, asi Zimbabwean Embassy ndo musha wedu kana tiri muno muAmerica semaZimbabweans. Saka ndo pataona tine kodzero yekuti ndo patinoziva chete patinokwanisa kusangana tichitaurira hama dzedu dziri kumusha kuti tiri pano pamusha wedu, tiri kukukurudzira iwo ikoko kumusha kwedu kwatakabva, kuti ndo zvatiri kuchema kuti dai masumuka maenda kundovhota.
Ratidziro iyi muri kukoka vanhu vese vese here kana kuti ndeve bato renyu chete?
Tinotumwa nenhengo dzese dzeMDC Alliance muno muAmerica nevatungamiri vedu kuti kurudzirai vanhu vese vekumusha kwedu, zvisinei nekuti bato ripi, vanhu ngavauye nekuti vanhu vakawanda vakamira nesu, ende vanhu vataura nekutumidzira mashoko kuti takamira nemi. Hapana munhu atinorambidza, iri igungano, inhimbe kana kuti humwe kuti vanhu mose uyai tiite mafaro ekusimudzira kusimbisa vari kumusha kuti vapinde musarudzo vachiziva kuti vane vamwe vanhu vasapota vari kuno kuAmerica.
Avo vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muMDC USA vaNick Mada vachitaura vari parunhare kuPhiladelphia muPennsylvania muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Rimwe remasangano anoongorora mashandiro evatori venhau munyika reMedia Monitors rinoti mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzichaitwa muvhuro haasi kupiwa mikana yakaenzana yekubuda panhau. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
mukuru wemedia monitors Mushari Patient Sirima vati ongororo yavakaita inoradza kuti ZANPF neMDC Alliance ndo vari kunyanyobuda munhau mapato madika asingabudi. Mushari Sirima vatiwo vanhukadzi havasiwo kubudiswa munhau zvichienzaniswa nevanhurume vari kukwikwidza musarudzo. Vati ongororo yavo yakatanga musi wa31 Chivabvu inoratidza kuti nyaya dzakanyorwa dzesarudzo zvikamu 11 chete kubva muzana ndo dzaitaura zvevanhukadzi vari kukwikwidza.
Kazhinji vanoburitsa aya atinoti mapolitical party agara ariko, agara atinoziva, akaita saZANU-PF neMDC Alliance. Asi zvinenge zvireva kuti mapato madiki atanga kuya izvino, vatanga kutanga kukwidza sarudzo rino, havasi kunatsobuda zvakanaka mumapepanhau nemunyaya dzatinenge tichinyora. Uye patachitsvakiridza nyaya idzi takaona kuti madzimai ari kukwidza musarudzo haasi kunatsobuda zvakanaka. Patachitarisa takaona kuti 11% ndivo voga vari kubuda, imwe 89% inenge yakangorererekera kune varume pavanenge vachitaurwa.
Muzvare Zirima vatiwo vari kushushikanawo nemaitiro ekomiti yeZimbabwe Electoral Commission inoongorora mashandiro evatapi venhau musarudzo, vachiti haisi kuonekwa zvairi kuita kunyange kwasara nguva shoma shoma yekuti sarudzo dziitwe.
Kati takanzwa kuti iri committee monitoring committee chasisiri kugudzikana nacho ndechekuti basa racho riri kuitwa here, hatisikona evidence yacho. Basa racho riri kuitwa mune zvakaita sei, ipapo tichidoti pangojekeswa kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzivewo, ruonewo kuti takaisawo trust nezviri kuitika mumaelections muvanhu vari kuzivo basa ravo, vachiita basa ravo nemazvo.
VaPriscil Samu vanoshanda nemedia monitors vaudzawo Studio 7 kuti bato reZANU-PF ndoo riri kunyanyobuda munhau, vachiti zvikamu 53 kubva muzana dzenyaya dzesarudzo munhau dzaitaura zvebato reZANU-PF.
Takaona kuti makavhirwo aiitwa mapato akasiyana achange achikwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi dzemusi wa30 July. Takaona kuti bato reZANU-PF ndiro rakawana coverage yakawanda kupfuura dzimwe mamwe mapato. Yakawandwa ichiwana 53% yenguva yaipiwa nemamedia houses.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo kunyange hazvo vatori venhau vari kuita basa ravo nepavanogona napo, zvinosuwisa kuti mapato maviri chete ndiwo arungoramba achitaurwa. Vanyamutumbo vakurudzira vatapi venhau kuti munyaya dzavo vabudisewo kuti mapato ari kuzokwikwidza akamirira chii uye vachagadzirisa sei matambudziko ari munyika.
Bato rimwe chete ndo richiri kunyanya kutaurwa nezvarwo, kuburitswa munhau ungava mupepanhau kana mawairesi zvichiteerwa nerimwewo bato. Zvoita sekunge pangori nemapato maviri basi. Zviri kuratidzawo kuti kana kuti madzimai aburitswewo, vechidiki vaburitswewo, nevakangosiyana-siyana nevose, kana iwo nyaya dzacho dzatofanira kukurukura hadzingofanira kunge dziri nyaya dzamapato chete. Zvinofanira kuburitswawo kuti mapato acho akambomirirei, anoita nezvei, chii chaizvo chingaite kuti vanhu vade kuti vasarudze. Chatiri kungoona kuti semutsvakiridzo dzabuda, chatiri kungoona kunyanya chiri kubuda mazita evatungamiriri vemapato aya kuti vanga vari kwakati.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weSAC Media Monitoring Committee amai Joyce Letitia Kazembe kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda vari kubvunzana mibvunzo yekuti mamwe mapato madiki nevanhu vakazvimiririra vega vacharamba vachiita zvematongerwo enyika here kana sarudzo dzichinge dzapera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Muma wechidiki uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vangosilati moyo vanoti zvisine nekuvepo kwemapato akawanda ezvematongerwo enyika pamwe nevari kukwikwidza vakazvimirira vega vanoona makwikwi chaiwo ari pakati pemutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vamoyo vanoti kana kuchitariswa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira ongororo yemapoka akaita seMass Public Opinion Institute pamwe neAfrobarometer vanoona mubatanidzo waunopikisa wavachamisa uine mukana wakakura wekukunda musarudzo.
Ndinoasa kuti opposition ine mukana wakakura wekuhwina sarudzo dzisange dzichiitwa pavhiki inoteverai. Nyange mukatarisawo maresearch ari kubudawo anoratidza kuti election ichange iri tightly contested. Asi vechidiki semuya anoshandawo nemaorganisation evechidiki pfungwa dzaniri kunzwawo. Ndinoasa kuti vanhu vatinetei nehurumende yezanu PF izvo zvichaita kuti opposition kana zvinhu zvikaitwa free and fairly ichange ichitarisirwa kukunda musarudzo dzinotevera.
Vamoyo vanotungamira Zimbabwe Organization for Youth in Politics vanoti kuvepo kwemapato akawanda pamwe nevanokwikwidza vakazvimirira vega vakawandawo kunogona kuve mucherechedzo wekuti munyika mave nekusununguka munyaya dzekuti vanhu vaite zvematongerwo enyika vakasununguka izvo zvainetsa panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe. Vamoyo vanoti ikodzero yevanhu munyika kuti vaite zvematongerwo enyika uye kuti vasarudze bato kana munhu wavanoda kutevera, asi vanoti havaone mapato akawanda pamwe nevari kukwikwidza vakazvimirira vega vachienderera mberi munyaya dzezvematongerwo enyika sarudzo yapera.
Zvakanaka kuti vanhu vange vachisununguka kufuma mapato avo nekukontesta maelection. Ndiyo demokrasi yacho yatinoda. Kungoti chetewo kana bato manje risinawo mafollowing ringori rako wega kana nomunun'una wavo kana nani harizonyanyo rarame nguva yakareba ndara bato vanhu. Saka kana pasina vanhu vacho hapana bato.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anotsinhirawo kuti anoona vachamisa vaine mukana wekukunda musarudzo, asi achitiwo vanhu havafanirwe kufunga izvi vachitarisa zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuenda kumisangano iri kuitwa navachamisa yekutsvaga rutsigiro.
Vakanyanya kumiririra zvakanyanyisisa chaizvo zvishuviro zvevanhu vakawanda zhinji muZimbabwe vari kutarisirawo shanduko muelection inoyi kunyanyanyanya vechidiki. Ende isu tinoziva kuti muZimbabwe mune young population, asiwo futi tofanira kutarisawo kune rimwe divi rekuti tinogona kufungidzira kuti vachamisa zvavari kuunganirwa nevanhu vakawanda kumarali zvinoreva kuti vachakunda. Asiwo tofanira kutarisa kuti pamarali ipapo havasi vese vanouya kumarali vakaita sei vakaregistra kuti vavhote. Saka inini ndiri kuona kuti nemangange ipapo.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMateveland vaReginald Shoko vanoti makakatano akaitika mumapato eZanu PF neMDCT akabatsira kukutyidzira kuvepo kwemapato akawanda, vachitiwo vamwe vanhu vakapinda mune zvematongerwo enyika vakaita izvi nekuona sechinhu chinogona kuvaunzira chauviri.
Mapato akawanda aapo nokwisanisana kwaitika pakati pemapato anga agara aripo wana kuzvibuda zvimapati zvimwe zvaberekwa after kufa kwaMorgan Tsvangirai, kufa kwaMugabe pachigaro nemasplit aitika apo neapo pakati pemapolitical parties. Tizozoita kuti mapolitical party awande kuda kuzokwikidza maelection ari kuyawa, but kuti titarisire kuti anine zvachakuru chavachaita pasarudzo ruri kuya, hathink hakuna chikuru chachingakwanisa kuitwa nemapolitical party madoko avo.
Sekutaura kwevakuru, ruzhinji ruchaona kunowira tsvimbo nedohwe mushure mesarudzo uye kuti mapato madiki acharamba ari mune zvematongerwo enyika here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tiri kutepfenyura chirongwa chedu paFacebook page redu revoashona.com. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura, vaThien Win munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu reDelta muMyanmar, munzvimbo yaizivikanwa nekutengesera pasi rose mupunga. Kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto. Mushure mekutorerwa munda wavo, vaWin vakaedza kunyunyuta muhurumende asi vakapindurwa nekuchichidzirwa pamwe nekuda kusungwa. VaWin mumwe vamwe vevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa neHuman Rights Watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuvhiringidzwa kweupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende, nhasi tiri mudunhu reSunningdale, uko Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe weavo vari kukwikwidza musarudzo iyi, amai Winnie Kanguni, vari kukwikwidza vari pasi pebato reMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanga.
Zvii zvamuri kutarisira kuitira vanhu vemuSunningdale? Zvii zvamuri kuvimbisa kuitira vanhu vemuSunningdale kana muchinge makunda musarudzo? Takatarisa zvinosanganwa. Takatarisa matambudziko anosangana nevechidiki.
Neurombo netepira tanga tida kukuridzira iti titinzwe urukuro yaitwa na Marvelous Muhlanga na muzvare amai vari kukwikwidza vari kuSunningdale muchirongwa chavanga vachikurukura nevari kukwikwidza mune zvematongerwo enyika. Tichakuunzirai kana tagona kurigadzirisa muzvikamu zvinotevera. Tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu padande mutande redu reFacebook neWhatsApp nezvimwe zviri kutaurwa zviri kuitika maererano nesarudzo dzatakatarisana nadzo nemusi wemuvhuro. Tine zvizhinji zvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu vari kwakasiyana-siyana, tichiverenga tsamba dzavari kutitumira panharembozha dzedu dzeWhatsApp dzeStudio 7 nepapeji redu reFacebook reVOA Shona. Tiri kunzwa muri kutaura zvizhinji, vamwe vari kutaura vari kumasvingo vari kutumira tsamba mbozha pano, vari kutaura kuti kumasvingo hanzi isu kuno tiri kushungurudzwa nevanomiririra mauto nemawar veterans, ndo zvavari kutaurawo vari kumasvingo. Tonzwawo vamwe vari kwamutasa hanzi kuno kwamutasa north mudunhu rekwamadondo, vanoti vatambudzwawo nemadzisabhuku nekumanikidzwa kuti vagovhotera bato reZANU PF. Tiri kutaura nevamwe vatambenge tichibvunza kuti zviri kufamba sei, vakatsinhirawo zvikuru kuti pane nyaya dziri kuitika dzembeu dzatambotaura mumashure umo nezviri kuitika iko zvino, vachitsinidza kuti ndizvo zvimwe zviri kuitika matunhu mavari zviri kuvapa kuvhunduka nekutya sarudzo. Tombotarisa zviri paFacebook pano, vari kuona nesu tinokutendai kunge mapinda muchirongwa muchiona nesu. Tovimba kutiwo nemuvhuro muchapinda musarudzo zvakanaka pasina mhirizhonga. Tinotenda vana mukoma Ryan Chiomba vari kuti vari kuZimbabwe vachitiudzawo kuti ivo vari kuenda kunopinda musarudzo. Tiri kuona vamwe vari kuti ndinonzi Milton Magaya, hanzi vanhu imi makajaidzwa. Hatizive kuti vari kureva vanani, kuti zviri kufamba sei, asi taona ndo zvavari kutitumira kuno. Mukoma Tafadzwa Vincent, tinokutendai nekunge mapinda muchirongwa nesu. Tiri kuonawo mukoma Forbes Tatenda Denere, hanzi munonyanya kuda MDC vanhu veStudio 7, ndo maonero avo nezvavari kufunga. Totarisa vamwe vari kuramba vachititumira. Sisi vedu Monica kunze kweguta, hanzi ndiri kuona chirongwa nemi. Tinotenda murambe muchipinda mune zvimwe zvikamu zvedu zvinotevera muchitizivisa zvamuri kuona nemafungiro enyu, tichikurukura tichinzwa kuti zvinenge zvichifamba sei munyaya dzesarudzo. Tichadzoka zvakare nechimwe chirongwa chinenge chichikurukura pamusoro pesarudzo idzodzi muzvikamu zvinotevera kusvika musi wemuvhuro nekuenderera kumberi tichitaura nezvesarudzo dziri kuuya. Nako kambo Teresa kubva kuna Simon Chimbetu. Tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Mapato anopikisa ari kuchema nerekuti ZANU-PF iri kushandisa mbeu nefetireza senzira yekukwezva vanhu kuti ivavhotere musarudzo. Nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa dziri kuungana mangwanani muWashington DC dzichiratidzira pamuzinda weZimbabwe senzira yekukurudzira vose vari kumusha kuti vaende kunovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.